Blessing tanga kugadzirira kuti kana mafashamo akadai akaitika semachechi tinga responda nenzira ipi
zvii zvamuri kuita gadzirirei
tiri kuatenda misangano yose iri kurongedzwa ne civil protection unit kucoordinata response ingaitiwa ku area yekuma Nikaland nenyaya yekuti tanga tiri involved zvikuru mucyclone idai tiri kuzivisawo mamemba churches edu nebasa ratakatarisana naro kuregion kwedu ikoko kune potential yekuaffectiwa necyclone Charlene E.
Vafundisi venyaya vane ruzivo here nezvekubatsira vanhu vanenge vatarisana nematambudziko akadai Reverend?
Vafundisi vedu vakanga vari involved mukuita psychosocial support yecyclone idai atavaactivator kuti vagokwanisa kuresponda kana pane machallenges akadai. Machurches edu tamazivisawo kuti tingada kushandisa mabuildings avo kuwedzera mabuildings aidentifywa nehurumende sema evacuation centers. Then utungamiri hwedu hwemachurches huri kuregion hwakumbigwa kuti hurambe huri paalert kuitira kuti tigokwanisa kubatanidza zvinhu.
Mungati ndezvipi zvimwe zvamakwanisa kuita kusvika pari zvino?
Taisa motikari kuregion kuti igokwanisa kumuvha vanhu vedu vari kuita coordination yedu paground. Zvimwewo zvekudya zvatanga takagadzirira tazvideploya.
Maendesa kupi?
Kumount Linda Mission kuitira kuti tigokwanisa kudistributa kana pakaita need. Saka ndo zvishoma zvatatanga kugadzirira seZimbabwe Council of Churches, our blessing.